Studio 7 for Zimbabwe, coming to you live from the Voice of America in Washington.
Ino Studio 7, nepenyuro yenya dzirikuitika muZimbabwe. Tirikutepenyura tiri pamuzinda we Voice of America urimu Washington DC.
Le Studio 7, umsakazo olipa izindaba zeZimbabwe. Sisakaza singapha e Voice of America ese Washington DC.
Manera kana kavatereri tinosangana zvakare pa Studio 7 Manera anasi uri musuwe svondo nyamavuvu 14 2016. Munotibata pa 919 AM kana pa 4930 6065 ne 15460 kHz pa shortwave. Munokwanisa kutinzwa pa internet pa website yedu inoti www.voishona.com. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Anemi muchirongwa ndine Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti ezvino zviri munhau dzedu dzanhasi. Bato rinopikisa reZimbabwe People First rochema kuti nhengo dzaro dziri kutambiswa chamutavanhava nenhengo dzezano PF matunhu akawanda emunyika. Masangano anomirira vashandi oramba kutambira bhiri reSpecial Economic Zones iro rinonzi ramirira kusainwa nemutungamiri wenyika vaRobert Mugabe. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichiuya kwamuri ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Ino iStudio 7 tiri kutepfenyura tiri pamuzinda weVoice of America uri muWashington DC tichikuudzai zviri kuitika munyika. Bato rinopikisa reZimbabwe People First rinotungamirwa naMai Joyce Mujuru riri kuchema kuti nhengo dzaro dziri kutambiswa chamutavanhava nenhengo dzezano PF matunhu akawanda emunyika. Mutauriri weZimbabwe People First waJelas Mawarire vanoti matunhu ari kunyanya kushungurudzwa nhengo dzavo anosanganisira Mount Darwin kuMashonaland Central, Mashonaland East pamwe neManicaland. Vanoti mapurisa haana zvikuru zvaari kuita kuitawo kuti abatsire nhengo dzavo idzo dziri kuparadzirwa midziyo pamwe nemisha. Izvi zvinonzi zviri kuitikawo kunhengo dzebato reMDCT mumatunhu akawanda uko dzinonzi dziri kutyisidzirwawo nevanofungidzirwa kunzi vatsigiri veZANU PF. Hatina kukwanisa kunzwa divi reZANU PF kanawo mapurisa panyaya iyi. Ngatinzwei hurukuro yataita navamawarire.
Tingati nyaya yekuti vanhu vedu vari kushungurudzwa yakutonyanya kuMashonaland Central. Nyaya yavamuri kutaura vakasimo simba haitosiriyo nyaya yekutanga. Pane vamwe vakambaza vakapisirwa huku dzavo 80 mamwedzi miviri yapfuura. Ava vasimba vakatopisirwa imba mavanga vakavata nevana vaviri nemudzimai wavo. Bati nyaya tichiona isusu kuti nyaya iri kubva pakuti musi wa25 July anai mujuru vakaita meeting nemaliga eZimbabwe People First emuMashonaland Central kukauya vanhu 1150 maliga chete. Saka inova nyaya inenge yakanyongonya utungamiri weZANU PF. Saka nokudaro vakabva vasumudzira nyaya dzekutyisidzira vanhu. Bati isusu tiri kuti kuvatsigiri vedu kurwisa kwatingaita kutyisidzirwa kwatiri kuita kuona kuti mumwe nemumwe munhu ari padhuze newe wava wePeople First. Saka isu tiri kuti rambai muchitoenda muchindotsvaga vanhu kuitira kuti muMashonaland Central imomo nedzimwe nzvimbo dzese mumaprovhinsi yese muno muZimbabwe tinge tisava zvine munhu asiri wePeople First. Tikadaro hapana kwatinozowana achirova vanhu wePeople First.
Matunhu aipa amuri kuona ari kunyanyoita dambudziko iroro.
Tingangoti mukatarisa Mashonaland Central muno muHarare zvakaitika pana amai vanonzi Patricia Pachi vakatyorwa ruoko kuManicaland. Tine nyaya itori kuferefetwa nemapurisa iyezvino yemumwe mutsigiri wedu unonzi Nyabadza akatorwa nevanhu veZANU PF akaenda akandomurova pamusangano weZANU PF. Saka nyaya idzodzo tiri kudziwana kumwe nekumwe kwatiri kuenda kwese kwese kwatinenge tichingoti taakundoita musangano tinosangana nenyaya idzodzo dzokuti vanhu vedu vanotyisidzirwa kumana Mashonaland West kune vamwe vakomana vakatyisidzirwa vakarohwa.
Mutauriri weZimbabwe People First vaJelas Mawarire vari parunhare muHarare neStudio 7. Masangano anomirira vashandi emunyika ari kuramba kutambira bhiri rekuvambwa kwemakambani reSpecial Economic Zones Bill achiti rinopa vashandirwi masimba akawanda richisiya vashandi vachishandiswa senhapwa. Sangano reZCTU rakatozivisa kare kuti richaratidzira musi wa20 mwedzi uno uye riri kukurudzirawo kuti mutungamiri wenyika vaRobert Mugabe avanonzi ndovamirirwa kuti vasaine bhiri iri kuti varege kusaina kuti rive mutemo. Monyori mukuru werimwe sangano revashandi reTrade Union Congress of Zimbabwe vaRaymond Majongwe vanotiwo vashandi vanofanirwa kubatana pakuramba mutemo uyu. Ngatinzwei hurukuru yataita navaMajongwe pamusoro penyaya iyi.
Mukuru weTrade Union Congress of Zimbabwe hatimborovi mbwatakavidza mupini. Zvino patishamisa kuti bhiri ratosvika pekutonzi raakuda unoasengwa kundosainwa naPresident. Ende unonyatsoona kuti nyika ino mune utsotsi hunoshamisa hunorwadza. Tinoziva isu nhoroondo yemaeconomic zones aya kwese, ukanotarisa kubva kuChina kuAfrica kwese pazvakanoimplimendwa zvinhu izvi. Zvinhu zveutsotsi zveudzvanyiriri zveunhapwa. Ende hatimbokurudziri izvo zvinofanisana pekuti ndosaka vanhu vaitawo vatokwanisa kucreata 2 million jobs. Majobs acho 2 million iwaya ndova vakuda kumhanyira kuti vacreate. Vanenge vachicreata zvimakembi zveabuse, zvimakembi zveudzvanyiriri, zvimakembi zveoppression, zvimakembi mune muchishandiswa vanhu vachifamba mabhara asina makumbo. Katika ikaka kaakutorwa nehurumende yavamugabe handizvo zvavakaendera kumozambique varumaa. Handizvo zvavakanetserana nekufa kwakaita vanhu vese vakafa munomu. Tinoti hatikurudziri tsika iyoyo yekutora zvinhu neutsika hwekuita mabhizinesi wemachina vaimposa muno munyika.
Mune matanho amuchatorawo here ekuratidza kuramba kwenyu kutambira bhiri irori?
Tiri pano ndese kuti ndogara ndichimbotaurira vanhu ini kuti kana tikange taziva kuti pane munhu ari kuita zvinhu zvakashata. Munhu wese akaputsa kamoto kake kadidikapo, akataka kapo, yotera kagomba kakapo, yotema mazizi emuti apo, hakuna kwazvinotiendesa. Tinofanira kuti tidzidze nekuti tumurenga ikoko tunenge tichimomuka tichiitwa zvimwe tikutungamirwa nemasvosve, hakuna kwatinotiendesa. Kana kuine vanhu vanoda kuti chinhu chinzwike, ngatiite chinhu chine mutindo. Ndogara ndichiudza vanhu kuti nzou iri muno iyi inzou huru. Haidi vavhimi vanofamba nemiseyo yavo mitatu ofamba mbiri yekunhu ndakapotsera miseyo yangu pazoo pasina zvaitika. Ngatigarei pasi. Ndoziva kuti vamwe mapatso evatande varida kuita mademonstration. Ngatigarei pasi tese tiite mukomberanwa. Rume rimwe harikombi churu.
Manzwa kubva kumunyori mukuru weTrade Union Congress of Zimbabwe vaRaymond Majongwe vari parunare muHarare neStudio 7. Nengo dzesangano rinomirira varayiridzi vekumaruwa reRural Teachers Union of Zimbabwe dziri kufamba kutanga mangwana kwemazuva 10 dzichienda kumahofisi edzidzo muHarare uko dzichasiya gwaro renyunyuto. Mutauriri wesangano iri vaRobson Chere vanoti vachatanga kufamba vachibva pamutawata waGrowth Point kumaramba mudunhu reMashonaland East vachipinda muHarare. Ngatinzwei hurukuro yavakaita naNtungamiri Nkomo weStudio 7.
Nyaya dzedzidzo mumaruwa hadzisi kufamba zvakanaka munyika ino yeZimbabwe zvichisanganisira kuvana vezvikoro pamwe chete nevarayiridzi. Upenyu hwevarayiridzi munyika muno hausisina kumira zvakanaka. Tichibvira panyaya yemari dzinotambirwa nevarayiridzi, mari dzinova dziri pasi. Saka isu sesangano rinomirira vadzidzi vese vemuZimbabwe vomumaruwa tafunga kuratidzira tichange tichifamba kubva musi wa15 August tichabvira mukufamba tichiratidzira kuzumba maramba pfungwe paGrowth Point yemutawatawa tichifamba takananga Harare tichiratidzira kuti hurumende yedu yakundikana panyaya yedzidzo.
Uko kuratidzira uko kuchasvika here kudzimwe nharaunda dzenyika?
Chokwadi kuchasvika kunharaunda dzenyika, asi pari zvimwe tatitombotanga nekuratidzira ukoku tozotanga kuisa mumaprovhinzi akasiyana.
Muri kutaurawo nenyaya yemhirizhonga yamuri kuti varayiridzi vari kusangana nayo kumareserva uko, munganyatsotitsanangurira zvizere?
Kumareserva uku varayiridzi panoitika zvingava zvinoitika zvenyika zvakafanana nepakaitika tinoti mafareway aya akanga akakurudzirwa nemabazi ese anomirira vashandi wenyika kurova vashandi vehurumende asi pane nhengo dzakawanda zvikurusa dzevarayiri idzi dzakazowanikwa dzichashungurudzwa kunzi imimi zvamuri kuita izvi ndezvekuda kubvisa hurumende nechisimba.
Vanga vari munyori mukuru wesangano reRural Teachers Union of Zimbabwe vaRobson Chere vari parunare naNtungamiri Nkomo weStudio 7. Direct from Washington, the voice of America, VOA. Makateerera kunepfenyuro yevanhu yeStudio 7 tiri kutepfenyura tiri pamuzinda weVoice of America muWashington DC. Zvino tokuendesai kuna Blessing Zulu weStudio 7 uko anotipa chirongwa chezvinosangana nevechidiki muupenyu hwavo.
Tinokutambirai nemufaro vateereri muchirongwa chedu chinotarisa zviri kuitwa pamwe nezvinosangana nevechidiki muupenyu hwavo. Nhasi taita rombo rakanaka tatsikwa nemukuru wesangano replatform for youth development vaClarissa Maduku. Tinokutambirai nemufaro pano paStudio 7 vaMaduku.
Makadini zvichiti kuvateereri vedu. Tinofara kusangana zvakare pachirongwa.
Aiwa tinotenda. Mukoma Claris, tiri kuona kuti nemusi wechipiri munenge muri kumuzinda weAmerica uko kana kuti kupublic affairs section yemuzinda weAmerica muchitaura nevechidiki. Mukatudza kuti urongwa uhu ndehwei chaizvo?
Ichokwadi, ndikarari muzive kuti isu sevePlatform for Youth Development Trust tisu tinotungamirira chikwata chevechidiki muorganization inonzi Crisis in Zimbabwe Coalition. Saka nekudaro, tine chirongwa chekukokera vechidiki veshe vari muZimbabwe kuti timboita hurukuro takananga nekupemberera zuva ratinoti International Youth Day. Iri zuva ranga richifanira kupembererwa musi wa12 August every year. Tikati gore rino ra2016 chirongwa ichiri kuitwa nemusoro wenyaya unonzi Eradicating Poverty and Achieving Sustainable Production and Consumption. Taka tinenge tiri ku Public Affairs ye United States of America muHarare, but tinenge tichiita hurukuro yatingati muchirungu dialogue. Tiri kungotora vese vechidiki vari kuita imaging, atingati ma campaigns muZimbabwe muno, nevamwewo vechidiki vari mune zvematongerwo enyika nevechidiki vari mumasangano akazvimirira ega kuti tipotsa kukurukura nekuti tinoti isusu pakuona kwedu muZimbabwe mune crisis. Saka ndo crisis yatoda kuti ndeipi yacho uye sevechidiki ndezvipi zvatingawana sebatsiro kubva mucrisis iyi.
Saka vanhuwo zvavo vakasununguka here kuuya kumusangano?
Tiri kutoti kuvateereri vese vari kundinzwa ndichitaura kuti aiwa uyai meshe, tingangoti pakuziva kwamuri kuita crisis coalition uku tine mayouth organization anosvika kuma30 ari affiliated. Tozobva zvakare tine macampaigns atingati anganzi maorganizations ari kuimeja. Ndofunga vazhinji veZimbabwe vanoteerera chirongwa chenyu vaakuziva kuti kune macampaigns anonzi mahashtag. Pane inonzi hashtag Dajamuka iri kuita mukurumbira, iri kungomhanya kwese kwese vachiti aiwa nyika mamirira yaita utungamiriri ngahuchizorora, vachinyanya kutarisa utungamiriri hwaMugabe. Toita zvainonzi hash this flag, vazhinji vanoziva inga chitungamirirwa namawarire inenge yakamirirwa zvakare ipapo. Pane mamwe mahashtag akawanda ari kuuya, amwe anonzi bring back itaidzamara, amwe anonzi hashtag my Zimbabwe. Vese ivavo takavakokera mukatarisa maFacebook kana maWhatsApp, chirongwa ichi chiri kukokerwa kuti vange vachiuya. Tine mimwe zvemubatanidzwa yakafanana nekuti inonzi NERA, muumbiridzwa political parties vanenge vachida kurudziro yekuti maelections afambe zvakanaka. Ndingati kutarisa mutemo unechekuita nemaelections, vanengezve sangano ravo revechidiki rakamirirwa. Saka tingangoti munhu weshe wakasununguka, tino chirongwa chinotangana 3 kusvika na 6. Sekuona kwangu izuva guru zvekuti kune unenge achiteerera achimirirawo vechidiki akatadza kuuya apa anenge asaririra chaizvo. Vatori venhau nevese tinovakumbira kuti vauye tinyatsobatsira pamwe, nekuti tinofungidzira kuti nyika payamira izvezvi yeZimbabwe yakutoda vana vechidiki, nekuti kurwisana kwemazero zero rechikuru rakasangana nevaMugabe rakutadza kufambisa nyika mberi. Zero rechidiki rinosangana redu isusu nevamwewo ndo rakarwisa kuti tinge tine Zimbabwe pakaitirwa rwonyesununguko. Saka tiri kuti vechidiki zvino ndo pazvazosvika pano kuti tigadzise nyika yedu yeZimbabwe. Saka ngatisangane tikurukure tiri pamwe chete.
Saka kuti muti mabudirira muchirongwa chenyu chemusi wechipiri ichi, zvii zvinenge zvaitika? Zvii zvamuri kutarisira wapi?
Okay, kuti tabudirira isisi nechokwadi chekuti tinobudirira kunge vatungamiriri vatingati ava vanenge vari marepresentatives ezvipoka zvakati kuti zvatinoziva kuti aiwa muZimbabwe mune mapoka atinoremekedza ariko mapoka emachurch mapoka eve vasiri nezvematongerwo enyika vatingati macivic society organization vari mukati mezvematongerwo enyika vachinge vauya vopa mazano avo nekuti vamwe mazano avo anotozivikanwa kuti ndezvipi zvavari kuti ndiwo ramangwana isu toda kuti patinozopedza chirongwa chedu ichi sechinangwa chedu chikuru tinge takwanisa kuti titsanangure kuti gwara rezimbabwe richitungamirirwa nevechidiki rofambira pari
aiwa tinokutendai zvikuru vamadhuku nekupinda muchirongwa chedu
tinodakara chiti zvinhu zvezimbabwe ngatisangane musi wa16 August public affairs 3-6 izuva renyu
avo vanga vari mukoma Clarice Maduku vanotungamira sangano replatform for youth development muchirongwa chedu chinotarisa zviri kuitwa pamwe nezvinosangana nevechidiki muupenyu hwavo aiwa hama wadiwa nhambetambe inoregwa ichanaka nekudaro ngaisiye matambo anokoneka nemufaro ndini wenyu Blessing Zulu ndokusiyai mina Jonga Kandemiri.
Aiwa tinotenda zvikuru Blessing tokupai kambo kubva kuna Brahim Abraham Chimbetu achiti mwoyo wangu. Kubva kuna mushakabvo Brahim Abraham Chimbetu kachibva kuno ku Studio 7 sezvo ngo yedu yapera rakaitimbotarisa musoro wenhau zvakare bato rinopikisa reZimbabwe People First rochema-chema kuti nhengo dzaro dziri kutambiswa chamutava nhava nenhengo dzezano PF matunhu akawanda emunyika masangano anomirira vashandi oramba kutambira bhiri respecial economic zones iro rinonzi ramirira kusainwa nemutungamiri wenyika varobert Mugabe. Kune vasina kukwanisa kunzwa nhau dzedu dzanhasi teererai paindaneti pawebhusaiti yedu www.voashona.com anokuonekai ndini Jonga Kandemiri ndokusiyai mina Mavelas Muhlanganya uye
a very good evening Zimbabwe.